Reserve Bank of Zimbabwe ishanda neZimtrade Sondorino iri kuparura urongwa hwekuedza kumutsiridza maindustry ekubulawayo. Urongwa uhu huri kuuya apo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwawo kushanya kuBulawayo nemusiwechishanu uko vari kuenda kunoparura zvitima zvekutakura vanhu pamwe nengoro dzekutakura zvinhu kuNRZ kuBulawayo kwakare. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi hadzisi kuwirirana kuti zviri kuda kuitwa neRBZ neZimtrade izvi zvinoshanda here. Nhumwa kubva kuRBZ neZimtrade dziri kutarisirwa kupinda muBulawayo mangwana dzotaura nevemaindastry ava kusvika musi wechishanu. Maindastry akawanda muBulawayo akavharwa nekufambira zvakanaka kwenyaya dzezveupfumi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira zvidzidzo paZimbabwe Ezekiel Guti University Dr. Gift Mugano vanoti zvekutumira chikwata kuenda kuBulawayo kupedzira hoko padehwe retsindi.
Matambudziko zvavo ekuBulawayo anozivikanwa. Sikuziva kwangu handisingi kuti vakutara kutumirwa vanhu kuti kuramira sei. Nyama dzedu dzavo dzozivikanwa chinofanira kunga chichigadziriswa. Chinovafita Bulawayo kana even Harare tingati environment nemitemo yekuswa nehurumende. Mainvestments anofanira kukwanisa kuuya zvakasununguka muZimbabwe. Pakambotiwa imwe study yakaitwa neministry yeindustry and commerce yairatidza kuti makambani ane matambudziko api naapi. Panoita futi inonzi Confederation of Zimbabwe Industries rine gwaro ratinonyora gore negore rinoratidza mamiriro akaita maindustry muZimbabwe ichisanganisa neBulawayo. Matambudziko awo ari kuzivikanwa.
Dr. Mugano vatiwo kuti Bulawayo ibudirire inofanira kukwanisa kukwikwidzana nemamwe makambani ari munyika dziri kuchamhembe kweAfrica.
Matekisi emuZimbabwe akawanda zvisingamboiti. Zimbabwe muAfrica musabhuka yaafrica ndiwo number one pakuchaja matekisi yekuti zvichitasa pesende dzematekisi neupfumi hwenyika yatingati gross domestic product. Zimbabwe inotora mari kuita 25% yeGDP. Saka vanhu vemuZimbabwe vatekisa zvakanyanya asi kuMauritius 15%. Saka mainivhesita mazhinji ari kuMauritius.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaCalvin Mudzingiri vanodzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa vati vanotenderanawo naDr. Mugano.
Ndozvo guru rokuti rinogona kuchinja taundi yeBulawayo, but nyaya huru iripo ndeyekuti haisi nyaya yekungomutsiridza maindastry chete. Inyaya yekuti maindastry acho anoda kumutsiridzwa ane maketi here yekuti zvinhu zvacho zvinoda kugadzirwa zvitengeswe.
Mumiriri wemupopoma pelandava mudare reparamende vari nhengo yeZANU-PF vaJoseph Chuma vativo zvinhu zvakakosha kuti maindastry eBulawayo amutsiridzwe.
Rangara long overdue. Zvinhu zvaiva kunge dai zvakaitika kare kare, nekuti tinoziva kuti nekubva kare Bulawayo inzvimbo yaitozikana neunzi kwamututuzi yatungwa, zvichireva kuti taingoona nehutsi tete uko kumaindastry kuti nyama kubudikika mabasa zvinhu zviri kufamba. Saka maindastry edu ekuBulawayo tinoziva tese kwavagara machechi ndoakakunamatira ikoko. Saka
asi tavabvunza kuti uku hakusungotaura here sezvo nyika yatarisana nesarudzo.
I hope this time around handizoba zvizvizvira kuitika izvozvo because we cannot keep on tichingonyembera vanhu vedu zvinhu zvangashata izvo kuneba.
Mumiriri weBulawayo East mudare reparamende vari nhengo yeMDCT Muzvari Tabita Kumalo vati ZANU-PF iri kuda kubata vanhu veBulawayo kumeso.
ZANU-PF yaona manje takuenda kusarudzo, saka yakutsvaga nzira dzekuti vanhu vekumamatebheleni vavavhotere.
Ongororo ichangobva mukuitwa neInternational Monetary Fund inoratidzawo kuti Zimbabwe inyika iri pachidanho chechipiri pasi rose kuve nevanhu vanozviitira mabasa emaoko.